Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 23 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kuenda kumamisha nepamusana pekushaya mari.
Zvinhu chaizvo zvatiri kupa mabeneficiaries edu e2016 Christmas Goodies Initiative zvinofanana neshuga, masamba, mupunga, matemba, sugar beans, mafuta ekubikisa zvingakwanisawo kushandiswa nevana kana kuti zvingafarirwa kudyiwa paChristmas.
Vechidiki vebato reMDCT vobatsira vamwe vavo vanoshaya nezvekudya nezvimwe zvokushandisa paKisimusi. Vanhu vokurudzirwa kutyaira mumigwagwa vachiremekedza mitemo yemumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekusashanda zvakanaka kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemari raita kuti vanhu vemuZimbabwe vakawanda vatadze kufamba kuenda kumamisha yavo nekumaruwa pamwe nevamwe vachiendawo kune madhorobha. Vemumabhazi anotakura vanhu vanoti vanhu vari kufamba panguva ino yezoro reKisimusi vashoma gore rino kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pamusika mukuru wembare apo panokwirirwa mabhazi anoenda kumaruwa nemamwe maguta nemadhorobha, pange pasina vanhu vakawanda uye vemabhazi vange vachiti gore rino zvinhu zvakaoma sezvo vanhu vasiri kufamba. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti pange paine vanhu vashoma uye vemabhazi vange vari kugunununa kuti vanhu vange vari vashoma uye mabhazi ange ari kutora nguva yakareba kuti azare. Muchairi werimwe bhazi rinoenda kunyamapanda vaJohn Kagonye vanoti makore apfuura nguva dzeKisimusi havaiwanzomira nguva inodarika maminitsi makumi matatu kana awa chairo vari pamusika.
Gore rino zviringe zvikurwadza, zvirikurwadza as compared ne last year. Maybe vanoti inyaya dzekuti mariwo ndo dzirikunetsa zvinezvi kumabhenga hakuna mari.
Mumwe womuchairi anoshandira kambani yeJoma Transport inotakura vanhu vanoenda kumasvingo, uyo aramba kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti gore rino vanhu havasi kufamba sezvavange vakatarisira uye patataura navo vati vange vave nemaawa matatu vakamira pamusika bhazi ravo risati razara.
Aiwa zvano zvinosiyana vakadzikira nekuti ni time yandapinda panapo ndachifungidzira kuti ndongosvika ndoita kana 30 minutes ndotobuda. Hatizonda 22 hours bhazi risati ratozara kurati ndichatofamba mausiku.
Vati mapurisa akawandisa mugwagwa zvekuti kubva muHarare kusvika kumasvingo pane maroadblocks anodarika 15 izvo zviri kuitawo kuti vatore nguva yakareba vari pamugwagwa. Asi vaPeter Tofarasei avo vanoshandira kambani yeBlessed Transport vanoti vanoona sekuti mabhazi awandisa uye ndozvave kuita kuti bhizimisi riite shoma.
Maona edu munhu akationa ndekuti mabhazi awanda zvinezvi, vanhu hakuna, vanhu havasi kufamba. Vanhu havasi kufamba. Tinosida isiwo mabhazi vana apa tatomira mabhazi vanhu vakaungana apa tinokuda kumara. Zvakaoma.
Vemabhazi ese vataura neStudio 7 vati vari kutambirawo mari yemabond notes uye gore rino vatadza kuwedzera mutengo sezvavanosiita nekuda kwekuti vanhu vari kufamba vashoma. Kunze kwevemabhazi vanotengesawo pamusika wembare avo vanosiwanzoita mari yakawanda panguva ino yegore vanotiwo bizimisi ishoma gorerino mumwe vanhu ava vatari marizana vauza Studio 7 kuti zvinhu zvakaoma gorerino
kuti zvitengesa pabizisi gorerino iri rakadzaka ndikuti gore makorese Christmas ninge right pato gorerino tashaya kana mari kuti tiwane kutende kumusha izvo zvikubva kusenda bata $3 tikese kwanda iti
zvichakadai mitsetse yange yakareba zvakanyanya mumabhanga mazhinji ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Boka revechidiki rebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti rine urongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzenhengo dzebato iri kuti dzive nezoro rekisimusi negoredzva zvakanaka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Panguva yezororo kudai, vanhu vakawanda vanenge vachifara vachidya nekunwa vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi nekuziva kuti vamwe vanotadza kuita izvi nekuda kwekushaya, vamwe vechidiki vemDCT vakaita urongwa hwekutenga chikafu pamwe nezvimwe zvakasiyana-siyana izvo vari kuzopa dzimwe mhuri dzenhengo dzavo dziri mumatambudziko akasiyana-siyana. Munyori wezveutano nekuchengetedzwa kwevana muMDCT Youth Assembly ari zvemutauriri wechirongwa cheMDCT Christmas Goodies Initiative muzvare vimbai Maverudze vanoti chirongwa ichi chakatanga muna 2012 uye mhuri dzevanhu gumi ndidzo dzichabatsirwa gore rino.
Gore rino ra 2016 tiri kubatsira mavictims gumi.
Zvino zvinokosha mari inopfuura zviuru zvitatu zvemadhora zvinosanganisira zvekudya pamwe nemauniform evana vechikoro. Zvichagoverwa kuvanhu gumi ava kana kuvamiriri vavo pachiitiko chichaitwa pamuzinda weMDCT muHarare mangwana. Vamwe vachawana rubatsiro urwu vanosanganisira mhuri dzamuzvare Yvonne Msarurwa avo vanove mutevedzeri waorganizing secretary muboka revechidiki navatungamira emadzokere. Vaviri ava pamwe chete navalast mainge hama vakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuuraya mupurisa Inspector Petros Mutedza mugore ra 2011. Asi vatatu ava vairamba mhosva iyi uye magweta avo ari kupikisa nyaya iyi mumatare.
Zvinhu chaizvo zvatiri kupa mabeneficiaries edu e2016 Christmas Goodies Initiative zvinofanana neshuga, masamba, mupunga, matemba, sugar beans, mafuta ekubikisa zvingakwanisawo kushandiswa nevana kana kuti zvingafarirwa kudyiwa paChristmas zvakafanana nemasweets, mabiscuits, machips, mazoe. Tiri kupawo zvakare stationery yekushandisa kuzvikoro nemauniforms evana kuitira kuti vana vakasiiwa mudzimwe mhuri vange vachibatsirika.
Mutevedzeri wemutauriri weboka revechidiki veMDCT vavhusumuzimoyo vanoti kunyange hazvo bato ravo rine bazi rinoona nezvekubatsira nhengo dzaro nenzira dzakasiyana-siyana, vechidiki webato iri vakazviona zvakakosha kuita chirongwa ichi senzira yekuratidza kukoshesa gwara rebato iri rekutsigira nekusimbisa vanhu vanenge vari mumatambudziko.
Tinokoshedza zvikuru nyaya yesolidarity, saka that's why tichida kuti tibatsire dzimwe dzama dzedu dzinotoshaya. Tinovimba kuti muchawane Christmas negoredzwa rakanaka.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vabvuma kuStudio 7 kuti chiitiko ichi chiri kuitwa pamuzinda webato ravo mangwana, vakarumbidza vechidiki webato ravo nedanho iri rekubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano runomirira kodzero dzevanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati vanoti vatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura vanhu veruzhinji havafanirwi kupembedzwa nemashoko ekuti nyika ine ropa rinoikwanira munguva ino yezororo. Izvo zvinotevera mashoko ekuti boka reNational Blood Service Zimbabwe rine ropa rinokwanira nyika munguva ino yezororo. Vagoleati vanoti vanhu havafanirwe kuita madiro ajo jina mumigwagwa vachitemba nyaya yekuti vanobatsirika, uyewo vatyairi havafanira kunge vachinwa kana vachinge vachizopinda mumigwagwa sezvo zvichizokonzera kurasikirwa kweupenyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tiri kuti vanhu vasaite madiro ajo jina pamugwagwa. Tinoda kuchengetedza upenyu hwakakosha upenyu hunongodiwawo iroro kwaracho rinodiwawo zvakare vanhu ngavatedzere mumugwagwa vachengetedze upenyu vachengetedze mudziyo nokuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda panoitika tsaona saka tikuti rwendo runu tinoda kuti dhoro rekisimusi nenew year rive risina tsaona vanhu vafambe zvakanaka vazvibati kana vari kuchaira ngavazochityaira motikari nozomwa doro vasvika kwavanenge vachienda vasunguka vagara panzvimbo 1.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here mukubatsiranawo kana vanga vane mapurisa kana nevamwe vane chekuita nemumigwagwa umo?
Isusu tine urongwa hwekuti tiri kufamba tichizopuwa flyers kumapassengers nekumadrivers muziteshi zvakasiyana-siyana nemumugwagwa munokwanisa kutiwana tisangano tichidzidzisana nemapassengers kuti vazive kodzero dzavo iwo madrivha vazivewo kuti vanhu vakatakura vanhu zvichiizvi zvatinotarisira pavari kuti vange vachiteedza tatinoda kuti vateedze mutemo wemugwagwa kuti vasvike vanhu mune zvakanaka pasina kuteuka kweropa pamugwagwa tine zvakawanda zvatichiita.
Vanga vari vatafadzwa George Goliath vanove mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vari parunhare muHarare nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vanoti vanhu vakapakata zvombo vabvuta ndege yekuLibya nhasi vakaimanikidza kuenda kunomhara pachitsuwa cheMalta chiri kugungwa reMediterranean vasati vatyisidzira kuti vave kuiparadza nemagrinedi. Mutungamiri wehurumende yeMalta vaJoseph Muscat vanyora patwitter kuti vanhu zana nevapfumbamwe vevanhu zana negumi nevasere vanga vari mundege iyi varegererwa ndege iyi ichangomhara uye vanobatsira munguva dzenjodzi vatumirwa kunhandare yendege iye. Chikwata cheTaliban charamba urongwa hweUnited Nations hwekuti paitwe nhaurirano nehurumende yeAfghanistan uye chakurudzira kuti sangano repasi rose iri rimanikidze mauto emubatanidzwa ari kutungamirwa neAmerica kuti abude muAfghanistan ndokunge United Nations iri pachokwadi kuti inoda kuti hondo yave nemakore 15 iyi ipere. Nguva yekisimusi inguva yekuzorora asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti vezvemitambo vakarongei panguva iyi.
Kune vamwe ichange iri nguva yekushanyira hama kumaruwa mushure mekupedza gore rose mumaguta. Kune vamwewo ichange iri nguva yekushanyira vari kuchengetwa mudzimba dzevakarasikirwa nevabereki pamwe nekuvapa ruyamuro. Asi kune vamwe achange ari magariro emazuva ese. Aya ndiwo mararamiro achange achiitawo vezvemitambo panguva yezororo yekisimisi rino. Anotaura akamirira veZimbabwe Football Association vaxolisani Gwesela vanoti vakananga kumusha kwavo kuzhombe uko vari kunosangana nehama dzavo vachigocha nyama yembudzi yavachauraya.
Mutemo wavo ndoti kisimusi ndinoenda kumusha, kumusha kwatakakurira kwatakazvarirwa ndokwatinoenda kunotamba kunoona hama neshamwari chitamba kisimusi chiuraya mbudzi chiuraya mombe chinakirwa tiri kumusha.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Ana Mugoni havana kunyanyosiyana navaGwesela muurongwa hwavo. Muzvari Mugoni vanoti mushure mekumhanya-mhanya gore rose ino yave nguva yekuzorora. Muzvari Mugoni vanoti vari munzira kuenda kumusha kwavo kuchimanimani kunopemberera kisimisi nemhuri yavo yese kusanganisa vamwe vari kubva kunze kwenyika.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri kuna mamwe ari kubva kure kuna mamwe ari muno muZimbabwe vatsataona kwengo yakareba saka tinenge tiri tese
izvi ndizvo zvekare zvichaitwa navaGeorge Chaya avo vakatora mukombo wekasoso kaStar of the Year kashanu vachitambira chikwata cheDynamos makore ekare vachaya vanoti vachange vachipemberera vari pamba kana kushanyira hama neshamwari dziri pedyo navo
tinge tichigoti munhu wese atambe Christmas nemafaro akanaka kungogarawo kumba kana nekuona kwekumbovhakachira hama neshamwari
murayiridzi weCapes United Lloyd Tembwe uyo akatora mukombe weCastro Premier Soccer League pamwe nemukombe weCoach of the Year anoti ino inguva yokupemberera zvavakakohwa.
Yeah, for now, don't enjoy this moment.
Asi mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi, uyo ane bhande resiriva reWorld Boxing Council rehuremu hwewelterweight, anoti kwaari haisi nguva yekuzorora. Manyuchi anoti panguva ino achange achigadzirira zvakasimba sezvo ari kutarisira mutambo mukuru gore rinotevera apo ari kurwa naDani Garcia wekuAmerica uyo ane bhande reWorld Boxing Council regoridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuroorwa kwehove nezvimwe zvinhu zvinogara mumagungwa. Bazi reNational Oceanic and Atmospheric Administration kana kuti NOAA rakaburitsa gwaro rine zviga zvinofanira kuteverwa kana vanhu vachiraura rinonzi Seafood Import Monitoring Program. Gwaro iri rine zvinoda kuitwa kana vanhu vachiraura nekutengesa hove nezvimwe zvisikwa zvemumvura zvinoraurwa kuti zvinhu zvose zviitwe zviri pamutemo pasina kupedza dzimwe hove kana zvimwe zvinogara mumagungwa. Mukuru weNOAA amai Catherine Sullivan vanoti zvakakosha kuti vanhu varaure hove zviri pamutemo. Hurumende yeAmerica inotiwo ichashanda nemamwe masangano ekunze kuona kuti vanhu havangoite madiro aJorgina pakuraura hove nezvimwe zvisikwa zviri mumvura. Amai Catherine Novelli vanoona nezvekutengeserana kana kuti Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment muhurumende yeAmerica vanotiwo kuita izvi kunobatsira kuti zvinhu zvirongeke munyaya dzekutengeserana hove nezvimwe uye zvichibatsira vanhu vanoraura zviri pamutemo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Yashika nguva yekuti tinzwe kwadziso dzenyu dzekisimusi.
Makadini vashamarari vestudio 7, tinokumbira kuti mundikwazisirewo baba vangu babatino, madzikoma angu ari kusouth africa vanoti baba Rob, baba Yuna, pamunini Tapiwa, mai wangu Michaels nevana vangu nehama dzose dzinondiziva ndichivashuvira zororo reKrisimasi rakanaka uye negore ra2016 rakaropafadza.
Ndati tishandise mukana uno kutenda ivo vashamarari vedu zvakanyanya venhepfenyuro huru inotipa nhau dzinotapira iyo nhepfenyuro yeStudio 7 neruzhinji wese weZimbabwe. Ndinoti mufaro kwamuri ichiti zvakare gativei nezororo rakanaka, tidye kisimusi yedu nenyuye yedu mune zvakanaka. Toti Mwari vatikomborere pane zvose zvatinoita. Nhamo namatambudziko zvatakaona kana zvatakasangana nazvo kana zvatichiri kurarama mazviri, ngatizvipei kuti tirambe takashinga tichitiwozve Mwari wedu uchatigudisa. Ndinoti zvirokwazvo vanhu patichaendawo pamahoriday pedu apa patichaenda kumafaro kunzvimbo dzose dzakasiyana-siyana, hongu hatina chokudya, hatina chokunwa sezvatakatarisira, sezvataitarisira. Kisimusi dzataichitamba makore akapfuura dzasiyana nedzemukore uno. Ngatizamei kuzvibata, vanasisi zvibatei. vanakomana zvibatei, majaya zvose nemhandara zvibatei. Murege kungochapaza miviri yenyu nokuda kwokuti nokuda kwenhamo yatiri kusangana nayo iyi. Zvino ndinoti ivai nemufaro imi mese, tozvibata tozvidzivirira pamukondombera, panjodzi dzenzira, vafambi vemumugwagwa, totevedzerawo mitemo yedu yemumugwagwa. Toregawo kuurayisa hama dzedu nokudhiraivha zvisina mwero. Ndinokutendai, ndini wenyu Oliver Chizhande, kana kuti Doc Samuel Oliver Chizhande Maonde Gideon.
Tinotenda zvikuru vateereri veStudio 7. Tichiti kune vamwe vasina kunge vakwanisa kutumira mashoko avo ekukwazisa hama neshamwari, tumirai mukana ndiwoyu. Nhasi tombokupai mumhanzi wekuti mupinde mukrisimusi muchifara, pamwe chete nehurukuro yatakaita nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura Rashid Knowledge Muzori.
Rashid Knowledge Muzori or is the squad that I just don't do Tengu Express.
Nhasi tati timbopakurirana nevateereri, uye kuti vateereri vanzwewo kuti kunze uko kune muimbi anonzi mukoma Rashid K. Muzori, vanoimba nechikwata cheZisengo Express.
Andiyo tariro yangu kuputsa imba yangu baba pamutongo wenyu unikanganireze.
Mungatudza kuti makatanga rini zvemumhanzi izvi?
2012 ndakatanga kupinda mune zvemumhanzi, ndobva ndazokwanisa kusvikisa dhamba refu muna 2014. Saka pari zvino ndari madhamba refu maviri, rumwe randakabudisa last year 2015.
Nyaya dzekuimba idzi haisi nhambe ingangoitwa nevanhu kudza ndakungofunga zvokuimba uchikwanisa kunge uchirarama mukuimba. Imi muri kuimba zvekutamba here kana kuti muri kutoimbawo zvekurarama nezvemumhanzi?
Ndangoti chingori chipo chiri mandi, saka ndakangoona kuti ndiiaa zvanguri mubasa, sakangoona zvakakodzera kuti zvikopo pamwe pangu ndokunzwa ndofanira kungoimba masungu aanga achingouya yese pandii ndinofanirangoona kuti zviri nai ndiitevo pangu mubasa aiaazvichio zvikari zviri kubva pamba pangu ti ndofanira kunge ndiiva.
Musambo upi wamunoimba mukoma Rashid?
Ndinoimba musango wesungura.
Sungura. Pane kamwe kambo kandanga ndichimboteerera kandichaitawo kuti titeerere pamwe chete zvakare nevateereri, kanonzi ruva remwoyo. Vazhinji vandamboteerera navo kambo aka vanga vachiti uri kunyeba kuti anonzi Muzori muimbi uyu. Ndi mukoma tongai moyo. Mati mambosanganawo here nevari kufananidza mhanzi yenyu neya mukoma tongai moyo?
Ya, ndinombosanganawo nevamwewo vachiti maimbiro enyu akada kuita kunge tongai moyo. Asi ndofungawo kungodawo kufananawo kwemazi pakushaura, nekuti iye handira kumubvunzirawo ndashandawo nemimbi asi tongai moyo.
Usambogaya iwe iwe nezvazvo zvinowanika zvimari iwanewe.
Imi munoimba nechikwata chinonzi Zisengwe Express, tiudzei kuti makapinda sei muchikwata ichi kana kuti makachiumba sei?
Chikwata ichi takachifoma 2012, nokuti ndakangokurawo ndichifarirawo zvekuimba. Nekudaro ndakangondine masongs angu, ndopandakabva ndatanga kusanganawo nevamwewo, ndobva ndatangawo kusitional tizwo madhitari kudzamara ndava nemamemba chaicho anga achianokwanisa kubatsana navo neni kuti atazokwanisa kufoma chikwata ichochi chinonzi Express pari zvino.
Kana zuva rikavira kudai ndinogaye iko inize chiko chingandivaraidze. Kana iwe usipo
Zita Zisengo Express iri rakabva papi imi muchinzi Muzori?
tengo expressive diary ngo tsana zwanda ina kuita tsana ngura vasivhi kwata ichi ine mumhandi wakawanda unokosha watakasenga ndaida kuita tsare dzawa tiri kuti takasenga zvinofadza vari chati tsigira zvakanyanya panezara mumhandi mashoko nemaridzero atinoita magitare edu yekuti takatisengei katowande zvokufadza vatsigiri wedu.
Maberekerwa kupi mukoma muzori?
Takaberekerwa kuzumba ndiko kwandakurira ikoko kudzamara ndazovawo muno maHarare mandiri kuita kuita dari yabatimusha ndiko kuzumba.
Uzumba inenge yakunetsa munyaya dzemumhanzi. Tinoona kuti kune vaimbi Ja Preza endi muridzo ana mukoma kamunjoma vaimbi vekuuzumbawo. Tinonzwa zvakare kune mumwe anonzi Chinyanga vaimbi vekuuzumba. Tiudzie kuti chii chaita kuti musimukewo muuzumba munyaya dzemumhanzi?
Ndangoti zvatagarawo zviri mandiri zvemumhanzi. Tono vamwe vangu vangu vachiitawo izvozvo tikonawo zvakakodzera kuti ndingosimudzire musambo iwoyu kungura iwoyu pakutondore kuzvairori.
Mataura kuti mune madamba refu maviri, ndeapi mazita awo madamba refu uye dzimbo dzingawanikwa ipapo nevatsigiri venyu?
Ngoti damba rekutanga rinonzi ndinobvuma, ndo panowanika nziyo dzakaita sana ndinosanganira ruva remoyo dzimwe dzakangodaro dzakati wande rine manziyo adzinokwana kuita kubva kwazoyawo richiri racho rinonzi mukoshesi rinana ziva dzinza rako pamutatu nedzimwewo dzakangowandawo dzirikubva nzamba rechiroro.
Ini ndinomira mira kumira mira kumirira iwe. Ini ndinorotomoka kurota rota kurota iwe. Ini ndinomira mira kumira mira kumirira iwe. Ini ndinorotomoka kurota rota kurota iwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi mukoma Rashid?
Pane namba dzipoze 0774116393.
Dzipa mhei zvakare
0774116393.
Mashoko amungasiyira vateereri nevatsigiri venyu munguva ino yezoro rekisimusi?
Ndinoti kuvatsigiri wedu kwata chinhu chiripo uyezve chakasimba chine shungu chekuzadzisa zvinhu zvenyu pamwoyo zvamunoda inini ndo zvatinoita. Muve nezoro rakanaka.
Kugara zvakanaka nevamwe itariro yangu yasi mweya wangu baba inini ndikangonireivo.
Tinotenda zvikuru mukoma Rashid Knowledge Muzori nenziyo dzamatipakurira tichivimba kuti vazhinji vachange vachitandadzwa nadzo munguva ino yezororo rekisimusi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvezororo rekisimusi tichienderera mberi nehurukuro nemi vateereri muchititaurawo zvamuri kuronga nezvamuri kuita kumatunhu kwamuri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanokundikana kuenda kumamisha nepamusana pekushaya mari. Vechidiki vebato reMDCT vobatsira vamwe vavo vanoshaya nezvinhu zvekushandisa pakisimusi. Veruzhinji vokurudzirwawo kutyairawo migwagwa vachiremekedza mitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.